mangbanani akanaka vachereri chinosangana zvekare mangbanani anasi uri musi wechina 8 gumuguru 2020 makacherera ku studio 7 nepfenyuro inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinotambira nomupa danho ratorwa medari repamusoro kuti ndiripe freedom kana kuti sunguko kuna mugare jiwana kumupe.
Dare High Court rinotora mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johanna Mamombe vaburitswe mujeri.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vatevedzeri vevaviri vari kukukwidza musarudzo dzokuita mutungamiri weAmerica vanotashurana mudibeti mudunhu reUtah. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 7919. Nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabata chirwere ichi munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nemumwe 6441. Mutongi wedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakatora mutengo wekuti mumiriri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe vaburitswe mujeri rechikurubhi mavakange vakakandwa vakamirira kuonekwa navanachiremba. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti muzvare Mamombe vakange vatoburitswa muusungwa uye vakange vatove munzira kuenda kumba naamai vavo. Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari kupomerwa mhosva yokunyepa kuti vakapambwa vakashungurudzwa. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Mhlachwayo vaudza Jonga Kandemiri kuti sebato vatambira nemufaro kusunungurwa kwamuzvare Mamombe.
Zviro kwazvo zvataura Justice izvozvo kuti dare repasi rakaresha ndokuresha kukuru pakaitika, nekuti hakuna pasi pezuva panonzi munhu achirwara anoendeswa kujere. Tinoziva kuti kujere ndiko kupanisha vanhu vanenge vaita mhosva, kujere ndiko kuisa makororo, mbavha, vanoita corruption nezvinotora mari dzevanhu, mari dzecovid ndoa kujere. Vanorwara vanoenda kuchipatara. Zvaifakutoita hurumende ndezvekuisa vare Johanna Mamombe kuchipatara chepamusoro kuti vanyatsoongororwa zvakanaka, nekuti muzvare Johanna Mamombe haangosi munhu je asi anomirira vanhu vazhinji munyika yeZimbabwe. Saka tinotambira nomufa danho ratorwa medare repamusoro kuti ripe freedom kana kuti sununguko kuna muzvare Johanna Mamombe.
Saka zvaakureva here kuti havachaenderera mberi nekuonekwa navanachiremba vakanga vambonzi nehurumende vaonekwe navanachiremba vaviri vari mujeri?
Izvo ndofunga dare ndorinonga richizotaura zvekuoneka, asi isusu tinokurudzira kuti vanhu vanofanira kuwira freedom kana kuti vatenderwe vanopiwa vaoneke navachiremba vavanoda. Ndozviri zvakanyorwa zvakanaka muconstitution yedu yatakatenderana savana vaZimbabwe ndinofananga iripo kuti kana munhu achinga asungwa anowana kuita raanoda kana munhu achinga arwara anobvumidzwa nemutemo kuona chiremba waanenge ana iye waasarudza iye ndozvazvinofanira zvichiitika izvo kukwidzana izvi
saka ivo muzvare mamombe vanoti vanga vachibatwawo sei pavanga vari muusungwa imomo
munoziva vanhu vakawanda vanoita vatongerwa venyika vemdc alliance vanonzi vasungwa vanoenda kunopuwa majekiseni anobayiwa asikazikamwe zvii zviripo munozviziva zvakaitika kune vakawanda vakabayiwa nemajekiseni asiri kuzikamwanzi chii chakavabaya muzvare mamombe zuva rekutanga ravasvika kuchikurubhi vane jekiseni rinonzi rakauya kwavari vachiri chikubaya apa vanga vabviswa kuchipatara kwavanga vachirapwa zvakanaka vakashingirira kuramba kubayiwa nejekiseni ravasikazivi vakati aiwa ini ndabva kuchipatara handina kubayiwa jekiseni rakadai kubayiwa futi jekiseni saka vakazibata kuti zvatanga kuti zviya
saka pari zvino muzvare mamombe vari sei
muzvare mamombe musoja wehondo vari kutodzira isu nevamwe vese vezimbabwe kuti chimurenga ngatiende mberi vachitotsigira zvakanyanya dingindira redu regore rino rekuti ngatiunganidzanei ngatitenderanei ngatibatanei kurwa kuti tione hurumende yeruzhinji hurumende yejekerere asi sekuziva kwamunoita kuti tamanikidzwa zvari zuva ramamombe kuenda kujeri vanga vatori muchipatara kuburikidza nekurwara kwavakaita nekupambwa kwavakaita zviri pamutemo nevasori
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachayo vari parunhare muharare najonga kandemhiri westudio 7 vatevedzeri vevaviri vari kukwikwidza musarudzo remutungamiri wenyika yeamerica vachangopedza kuita gakava kana kuti vice presidential debate range rakatarisirwa zvikuru pasi rose vange vachiita debate iri ndiamai Kamala Harris vebato redemocratic party uye vari seneta vedunhu recalifornia nevakadomwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamike pence vebato rerepublican party blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
gakava iri raitirwa pauniversity of utah kusalt lake city vapence namai harris havana kutora nguva vasati vatanga kutatsurana nenyaya dzakawanda kusanganisira iri kunetsa muamerica nepasi rose yechirwere charura checovid-19 amai harris vanova mudzimai mutema wekutanga kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika vadonald trump navapence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere checovid-19
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuamerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muamerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Asi vapenzi vati hurumende yavo yaedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri uye matano ayatora apa kuti vanhu vakawandisa vasatofe.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuchina kupinda muamerica izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyange vabiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
America ndiyo nyika pasi rose ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere checovid-19. Johns Hopkins University yemuamerica inoti vabatwa nechirwere ichi muamerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7.5 million. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 211,000. Panyaya yeupfumi vapence vati hurumende yavo yakwanisa kumutsiridza upfumi.
When President Trump and I took office, America had gone through the slowest economic recovery since the Great Depression.
Patakapinda muofisi, ini na Trump takashanda kugadzirisa upfumi, uye muri dzakawanda dzave kutambira mari iri nani. But Biden vakasarudzwa, vachawedzera mitero yenyu.
The average American family of four had $2,000 in savings and taxes.
Asi amai Harris vati upfumi wananga kumawere.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden.
Panyaya yezveupfumi zviri pachena kuti pane musiyano pakati pava Biden nava Trump. Va Biden vanotarisa vashandi, asi va Trump vanotarisa vakapfuma chete. Ndosaka va Trump vachiti vakapfuma vabhadhare mari shoma.
The strength of the economy based on how rich people are doing, which is why he passed a tax bill benefiting the top 1%.
Dzimwe nyaya dzakurukurwa dzine chekuita nenyaya dzekuchengetedzwa kwemukati menyika, uye nyaya dzerusarura ganda runonzi nemadhemocrats runofanira kugadziriswa sezvo vatema vamwe vari kuurayiwa nemapurisa dzimwe nguva vasina mhosva. Asi vemarepublicans vanoti pane zvimwe zvikwata zvakaita sechinonzi Antifa zvavanoti zviri kukonzera kusagadzikana nekuita mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Paze iwavo nyaya dzine chekuita nekudyidzana nedzimwe nyika uye mabasa anoitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika. Vachipawo pfungwa dzavo pagakava iri, vatakawira kapikinyu avo vari muMaryland muno muAmerica vati gakava iri ranakidza kudarika rekutanga rakaitwa nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaJoe Biden.
Gakava ranga richiteerereka, vese vari kugona kuzvimiririra. VaPence vanovakamirira vaTrump vanga vari kugona kutaura kupfuura zvakaitwa navaTrump. VaKamala Harris avo vanga vakamirira vaJoe Biden varatidza zvekuti vachange vachitonga zvine ungwaru.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanotivo magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru nekuti
itsika yakanaka zvikuru. Yakakoshera pakuti kuzvipira kuvanhu veAmerica vanenge vachizoshara mutungamiri wenyika. Nerumwe rutivi, vanhu vanokasira kuziva zvinogonekwa nomunhu kana vachihwa hurukuro dzichiitwa pachena. Zvichibva muromo momunhu nomusoro momunhu zvinotaridza udzamu hwokuziva basa kana kusaziva basa.
Magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimirira inonzi Commission on Presidential Debates, uye anga achikokerwa nhasi nemutori wenhau webepanhau reUSA Today Susan Page. VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Vari kutarisirwa kuita gakava rechipiri kuMiami musi wechina svondo rinouya, ndokunge vaTrump avo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vave kunzwa zvakanaka. Gakava rekupedzisira pakati pavaTrump navaBiden riri kutarisirwa kuitwa musi wa22 mwedzi uno zvakare paBelmont University kuNashville. Sarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu matunhu akawanda vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tomambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti muzvare Joana Mamombe vasunungurwe kubva muusungwa. Jaji Esther Muremba vakati mutongo wamagistrate Bianca Makwande avo vakati muzvare Mamombe vaendeswe muusungwa kuti vagoongororwa zvepfungwa vakapindira mukodzero dzamuzvare Mamombe. Herald rine nyaya pamusoro pemuzvare Kotosankupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzikwa senhango dzeparamende dzikasavo. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira Mega zvamunofunga.
Maswera seiko pastudio 7 ako. Tirikuno kuchegutu, mvura iri kunaya zvikuru. Tirikungoshamisika nevari kungotauravo vealainza varikungopopota vachingopopota. Chavanopopota hatizivi kuti vari kupopoterei. Zvinhu kuoma kwazvo ndiona kunongoita zvikonzereka kuti zviome asi usingazivi kuti ndiri kuzvikanganisa. Kungotuka mutungamiriri wenyika unanga agovingoti vakazoipa vakazodai. Kuiwe dai wanga uriwo kutungamirira waizvionawo sei. Hapana munhu anogonera munhu zvese. Zvimwe anogonawo zvimwe achitadza, saka ngatingosei kupopota. Mudzoke kwamwe kupopota muri kuti zogadzirisa nyika yedu tiri pamwe chete.
Manheru akanaka pano pastudio 7. Ini ndinoda kubvunzawo panhengo dziri kunzi dzagadzwa kupalamendi vakamirira vari maMP. Ndikudawo kubvunza kuti zvamusina kutaura kuti zvavagadzwa vari 10, uyu akamirira constituency iyi, uyu akamirira constituency iyi, uyu akamirira constituency iyi. Tinoziva sei kuti vanhu vakambomiririra vanaani, vakamirira which constituency yavakamiririra. Ndozvatiri kuda kuziva, kwete kungogadza vanhu muparliament vasingatauri kuti ndingagadzwa, but akamirira constituency yakati, ndingagadzwa akamirira constituency yakati. Chatiri kuda kuziva isu, tinoda kuziva kuti vakamirira which constituency vanhu vari kunzi vagadzwa maMP, member of parliament. Zvinoreva kuti uri member of parliament. Tinoda kuziva kuti in which constituency. Ndo dzatiri kuda kuziva kuti vagadzwa vakambomiririra constituency ipi. Ndo pane mubvunzo wangu ipapo, kuda kuziva constituency dzavagadzwa vachinzi uyu achamirira kana Matebeleland kana wati kana Harare South or what. Ndo zvatiri kuda kuziva izvi kuti vakambomirira maconstituency api vanhu ivava.
Pakaumbwa alainzi kupewa ngaasisipo kare hatozivi kuti mapato akaumbwa alainzi akabatana mapato manganya hatozvizivi. Ngaasiyane nazvo. Nyangwe Chamisa akapinda pastevhu, tinopinda pastevhu. Nyangwe pati yake kanzi muti tomira naChamisa. Takaenda kucongress, tikatonoita kongress yedu tikatopedza kare tikapinda Chamisa SFSD. Ngaasiyane nezvokuita kuti tiita pamusangano wedu. Takatarisira kuenda kuKenani naChamisa, toti Chamisa chete chete.
Makadiko vestudio 7 notenda ndaudzoenza munotipa dzechokwadi. Vari muSouth Africa vanongopopota, asi panonzi vanhu inda munovhota muZimbabwe mudzokereka, vanhu ivavaka havadzoki vanhu ivava, asi vanongopopota. Ndovari kumperi kutaura vanhu vemuSouth Africa, ndova munongoisa maodhio yavo everyday ndokanda ichivanzwa zvangu. Asi kuti vadzoke kunzi inda munovhota havadzoki, asi vanachingopopota yezvazodai zvazodai. Meno maZimbabwe ari muSouth Africa emadzoka kumusha mazuva ekuvhota chaichaika, tikavhota ichaizvizvika zvinhu zvonaka. Vakomana kwete kungowawata kwamechinguva muchingowawata South Africa.
Vashamari vese vezidiri vestudio 714 nhau dzinoitika kuzimbabwe, nokuti kwava unomukana kuti titaurewo pastudio 7. Ndini nhau yangu iripo pakuti vamunangagwa vepati yavo havazivi vamwe vanozvizvira ivona. Zvinonakirwa neshona yapresident Chamisa yekuti hakuna anogerwa asipo. Haei chokwadi, vasafose kudiwa nevanhu. Munhu anoda munhu anomuda. Seronga yazvina kuvhotwa everyday, zano inosara yakamira pachena pasina vanoivhotera. Tinoti zvakupe kumarara, upe haana chance. Ikaite nyika inotongwa nemudzimai, hakuna, hakuna. Ndinotenda, ini ndinoitwa Alex Peter Mavienga, ndiri kuno Johannesburg Road Crown Fisher.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakateerera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chaka kosha. Tinoda kuuzisa ikuti VOA Africa Muzimbabwe. Yave ni masaisai macha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neChina muCambodia. Hurumende yeAmerica yakanangana nekurwisa uori uri kuitwa neChina mumabhizimisi ichibiridzira zviwanikwa zvenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Cambodia. Ofisi yebazi rezvemari muAmerica ye US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control yakatemera zvirango kambani yehurumende yeChina ye Union Development Group kana kuti UDG zvichitevera kubvuta nekuparadza kwayakaita minda yevanhu vemuCambodia kuitira kuti ivake zvivakwa pasi pechirongwa chayo cheDara Sako Development Project munzvimbo idzi. UDG yakaiswa pazvirango pachishandiswa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutara mutemo weExecutive Order 13818. Mutemo uyu wakashandiswa mukuzadzisa zviga zvemutemo weGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act kutemera UDG zvirango. Izvo zvinobata vanotyora kodzero dzevanhu vanoita zveuori pamwe nevatsigiri vavo. Minda yakapiwa UDG inopinda munzvimbo inochengeterwa mhuka yeBotum Sako National Park inova nzvimbo ine zviwanikwa yakachengetedzwa uye inogona kupiwa kana ani zvake pachishandiswa mitemo yakakosha yemuCambodia. Kuti UDG itore nzvimbo iyi yakazvinyoresa sekambani yemuCambodia inotungamirwa nechizvarwa chemuCambodia, asi mukati memakore matatu yapiwa minda iyi UDG yakazvivandudza kuve kambani yekuChina ikaramba ichishanda pasina zvakaitwa kwairi. China inoshandisa zvirongwa zveUDG muCambodia kuitira kuti isimbaradze zvirongwa zvayo zveupfumi pasi rose. Zvirongwa zvinotsigirwa neUDG zviri kubvisa vanhu vemuCambodia muminda yavo uye zviri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza kuzviringa upenyu hwevanhu vemunharaunda. Zvose izvi zvichiitwa vanhu vachibatwa kumeso zvichinzi zvakanangana nekuvandudza Cambodia pamwe nekusimbaradza kushanyirwa kwenyika iyi. Sezviri kuitika nguva dzose, chirongwa chehurumende yeChina cheOne Belt One Road chinoshandiswa neChina mukuzvisimbaradza, asi vanhu vemuCambodia vasina chavanowana. Ichishanda nevaimbove mukuru wemauto muCambodia Vakun Kim, mauto emuCambodia akabvisa vanhu muminda zvechisimba kuitira kuti chirongwa cheDaka Sako chitangwe. Vakim vakabatsira UDG kuti iwane minda iyi vakabhadwa mari yakawanda. Kanzuru yemakurukota emuCambodia yakaudza UDG kuti imise kupunza misha yevanhu nekutora minda yavo, asi UDG haina kuteerera izvi. Vakim vakambotemerwa zvirango neAmerica muna zvita 2019. America inoti icharamba ichitora matano anorambidza China kutora zvisina mwero upfumi hweCambodia nepasi pose, uye ichaita izvi ichishanda nemadzisavira ayo mudunhu riri kuChamembe kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Ayo ange ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Thank you. unobva kuna Rex Ravanye moya moya sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dare rehaikoti rinotora mutongo wekuti mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Johana Mambombe vaburitswe mujeri vatevedzeri vevaviri vari kukukwidza musarudzo dzokuita mutungamiri weAmerica vapedza kutashurana mudhibheti mudunhu reUtah. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.